This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu kubvumbi 23, 2014.
Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne15455 kHz pa shortwave.
Munokwanisawo kutinzwa paintaneti pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Tunadzokorora zvakare website yedu www.viewishona.com.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Nemi muchirongwa ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri ndichitevera zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Gwaro reAfrobarometer rinoisa Zimbabwe panyika dzisina utongo wejechetere muAfrica.
Mapurisa emubulawayo anobvunzurudza mumwe mukuru weRadio Dialogue achiti ane mashoko anoratidza kuti sangano iri riri kuda kuvhiringidza urongwa hweZimbabwe International Trade Fair mubulawayo.
Vamwe varimi vanoti mutengo mutsva wechibage wadzikwa nehurumende hauna zvaunobatsira.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC tichikudzai zviri kuitika munyika.
Imwe ongororo yakaitwa nesangano rinongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye nyaya dzezveupfumi inoratidza kuti Zimbabwe iri pakati penyika dzemuAfrica dzakasarira zvakanyanya munyaya dzezveutongo wejekerere. Sangano reAfrobarometer rinoti vanhu vakawanda muAfrica vave kugamuchira nekutambira nyaya yeutongo wejekerere, kunyange hazvo vatungamiri venyika dzakawanda vari kukundikana kutonga zvakanaka. Afrobarometer yaburitsa nhasi gwaro iri mushure meongororo yakaitwa pakati pegore ra2011 kusvika 2013 munyika 30 nenomwe muAfrica. Vanhu vanosvika zviuru 52 vakabvunzurudzwa nesangano iri. Afrobarometer inotiwo kunze kweZimbabwe dzimwe nyika dziri kutatarika munyaya dzezveutongo wejekerere iCameroon, Uganda, Cote d'Ivoire neNigeria. Gwaro iri rinonzi Demand for Democracy Rising in Africa uye rinoburitsawo pachena kuti munyika shanu idzi vanhu vanonzwisisa nezveutongo hwejekerere, kunyange hazvo vari kutonga vacho vari kuramba vakatsika madziro vachitonga nedemo.
Vanhu vanosvika zvikamu 43 kubva muzana vanoti nyika idzi dzine utongo hwejekerere uye vachifara nezviri kuitika. Gwaro iri rinotiwo vatungamiri venyika dzekumabuda zuva kweAfrica ndo vanotombotonga zviri nani. Afrobarometer inoti vanhu vanomwe pavanogumi vemuAfrica vanoti vanoda utongo hwejekerere kudarika nyaya yekuti bato rimwe ndiro rinenge richitenderwa. Imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vari muCentral Committee yeZANU-PF vaGodfrey Malaba vanoti Afrobarometer iri kureva nepasipo zvikuru panyaya yekuti hurumende yeZANU-PF haidi utongo hwejekerere. Tabata vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa zvematongerwo enyika paHuddersfield University vamukululeko Siwanda kuti tinzwewo maonero avo.
Ndofunga kuti inini nyaya yedemokrasi muAfrica sezvawanikwa nevanga vachiita research ave Afrobarometer ndinenge ndinowerana nazvo nenyaya yekuti ndo nyaya yatiri kutaura mazuva anaya kana achitaura nevanoita nezvematongerwo enyika pasi rese kuti aiwaka muAfrica mune nyaya inonetsa yekuti nyika idzi dzine utungamiri hwakavakiwa nenzira yanga yakarongwa munguva dzeutongi hwana Britain hwecolonization huya. Saka nyika dzanga dzakagadzirirwa kuti dzitongwe nevanhu vashoma vakawanda vachiramba vari pasi vasingagone kubatikana pamatongero ezvenyika. Saka vatungamiri vano vanenge vachifanirwa kuti vaite zvavanoda uye vave namasimba akawandisa kuti vatonge vanhu vakawanda ivo vari vashoma. Saka ndofunga ndo zvinonetsa izvozvo zvinoda kugadziriswa. tikatarisa panyaya yekuti ko zvingachinje here makore mashoma anotevera ndinofunga kuti inini zvichanetsa kana tisina kuchinja matongero uye mavakirwo akaitwa hurumende dzemuAfrica. Zvinoda kuti tinyatso paza mahurumende iwaya tochi mavaka zvetichi cherechedza kuti vando vanenge vachinyatsotonga uye tichivaka hurumende dzinenge dzichida kuti masimba aende kuvanhu zvikurusa.
Vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paHuddersfield University kuBritain vanokulole kusivanda vari parunare kuHuddersfield kuBritain kwakare.
Vaimbova gurukota rezvemari vatendai BTV MTCT vanoti upfumi hwenyika hwaenda kumawere zvekuti zvinogona kutotora makore anodarika 15 kugadzirisa. Vabiti vataura mashoko aya vachipindura zviri kuedzwa kuitwa negurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa veZANUPF zvekuda kukwezva vekunze nekumuzirisidza upfumi. VaChinamasa vakaudza vatori venhau nezuro kuti hurumende icharerutsa mutemo wekuendesa upfumi kuvatema kunyange hazvo isiri kuvandudza mudare reparamende. Mutemo uyu unosungira vekunze vane makambani munyika nevari kuda kuvamba makambani kuti vape vatema zvikamu 51 kubva muzana. Asi VaChinamasa vanoti vemabhanga nevamwe vachambosiyiwa vakadaro. Gurukota rezvekuendesa upfumi kuvatema vaFrancis Nema vari kutarisirwa kutura kudare remakurukota makambani achamboregererwa. Vakuru vehurumende nenyanzvi munyaya dzezveupfumi vanoti hurumende iri kuita izvi kuedza kumutsiridza upfumi hwaenda kumawere. Makambani akawanda ari kuvhara uye vanhu vakawanda vanonziwo havasi kutenga zvinhu muzvitoro zvokonzera kuderera kwemitengo yezvinhu kana kuti deflation. Tabata vabiti kuti tinzwe zvizere.
Nyika mukoma Blessing yaura veZANUPF Robert Mugabe navaChinamasa vakoniwa vaMugabe vano makore 90 sokuti titi mukuru iyeye anonzi kureserva kwangu ndobva inini harawa navaChinamasa vanorimawo chibage zvavo kuheadlands uko vanganzi vangapushe ikonomi iyo hazvikwanise ZANU yatadza. From 2008 tatine inonzi pachirungu hyperinflation, iko zvino tane opposite hyperinflation inonzi deflation. Munenge makangobata maoko kana muti mutumastore hapana anopinda achitenga because inonzi aggregate demand yadona. Even kukwira zvinhu hazvichakwira because hapana ane mari yekuti anotombodonhedza kambunenga. And maexports edu amashoma, maimports edu awandisa, ratio yacho ya 7-1 zvichireva kuti padhola rega rega riri kuuya muZimbabwe $7 dziri kubuda kunze. Ndosaka muchinzwa vanhu vachikomplaina liquidity crunch, capital crunch and so forth. Makambani ari kuvharwa, vashandi vari kudzurirwa kumba. Saka economy yangu yaora in a very short period of time because vakomana vari kutanga kutamba zvigure neeconomy. Economy haisi zvigure, economy haisi zvinyawe, economy haisi maprofita, economy ieconomy. Inotoda kuzoitwa plan, maita plan, mozonamatira plan yacho kuna Mwari. Ndozva maonero andiri kuita economy.
Gurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa vari kutiwo Zimbabwe yambomira chirongwa chekuti vemabhanga vange vachipa vatema zvikamu 51 kubva muzana kana kuti 51%, vachitiwo chirongwa ichochi chekuendesa upfumi kuvatema vachambochiti mirei zvishoma vachitaurirana nemakambani kuti auye nemari dzavo muZimbabwe. Zvinoshanda here izvi?
Takambozvitaura kumunga uku hakuna ipwa. Ndivo zvavaindituka vachindirova ndataura kuti hamubate mabhengi ezvinovasvika ipapo. Gore ravaindituka ndichitaura madiamonds ari kudiwa ezvinovasvika ipapo. Nyaya ichiripo haisiri yekuti tinganzi tasuspenda application indigenization empowerment act to one sector of the economy, mabhanga chete nemamakambani. Chakutongodiwa apa chete kudya imbwa wodya iri hono. Ngatisingobvisai chimutemo chacho ichocho chinonzi indigenous and empowerment. Nekuti chiri kudikanwa muZimbabwe makambani anoisa mari anoinvesta kuti makambani ari muZimbabwe atange kusenza.
Vaimbova gurukota rezvemari vatendai BT vari nhengo yemDCT vachitaura vari parunare muHarare. Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Mukuru wesangano ra Zimbabwe Diabetic Association Vangoni Chigwana vanoti vari kufara nekusarudzwa kwakaita nyika seimwe yenyika nhatu pasi rose dzichawana rubatsiro kubva kusangano reInternational Diabetes Federation rwekuparura makiriniki ekurapa vanhu vane chirwere cheshuga. Sangano iri richabatana nebazi rezveutano pamwe neUniversity of Zimbabwe pachirongwa ichi. Makirinika aya achange ari pazvipatara zveHarare neparirenyatwa uye ari pasi pechirongwa cheIDF Bridges Research Net Program. Vachigwana vanoti makirinika aya achange achirapa zvirwere zvinosanganisira zvironda zvinoita mumakumbo eavo vanorwara neshuga kuitira kuti vasadamurwa makumbo kana vakasakwanisa kurapwa nguva ichiripo. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navachigwana kuti tinzwe zviri kuitika.
Takaona kuti muZimbabwe madiabetes clinics edu haana kukwana kana musinga inspectwe makumbo evanhu vane diabetes kana vasingatariswe maziso kuti ari sei, nokuti diabetes ikasamanejwa zvakanaka inaaffecta maziso, inaaffecta makumbo. Saka takagarawo pasi neInternational Diabetes Federation tikanyorawo project proposal kuti vatisponse kuti tiestablishe madiabetes clinics in Zimbabwe.
Inyika ngani dzakange dzanyorera kuti dziwane chirongwa ichochi?
International Diabetes Federation among the 66 countries dzakaapplya inonzi Bridges Research Net yeInternational Diabetes Federation inosupportwa negrant from Lilly Foundation. We were among the 3 countries dzakasarudzwa from the 66 countries dzakaapplya. It was China, Ecuador and Zimbabwe.
Chirongwa ichi muri kutarisira kuti chichatanga rini?
Tichitanga kuita pilot project parinyato hospital neparare hospital. Takatoita a training workshop kare kutraina machiremba nemanesi on how to look for foot and feet problems. Then tapedza izvozvo the program ichazoita cascade, ichazoenda kune mamwe maprovinces. But tichimbotanga tiri paharare neparinyato hospital pari kutangira project yedu muna May nepakutatanga kuita those foot screening projects tika initiate neInternational Diabetes Federation takabatana neMinistry of Health and Child Care.
Muri kuona chirongwa chenyu ichi chichizobatsira sei vanorarama nechirwere chediabetes?
Chirongwa chedu ichi tira kuedza kuavoida nhau yekudamburwa makumbo kwevanhu vane chirwere cheshuga. Hatina izvidu mastatistic kuti vanhu vanga vari vakawanda zvakadii vari kudamburwa makumbo nechirwere cheshuga, but tinongoonawo makliniki tinosangana navo. Saka tikaona kuti tiri kuleka ndechekuti zvipatara zvedu machiremba vanotoesa tumachira kuti vanhu varare pamubhedha vakapfeka bhutsu dzavo vasingatarise makumbo, which is not good for a diabetes clinic. And uyezve tirika empower vanhu vane diabetes pavanopinda machiremba ngavataure nachiremba kuti atarise makumbo avo, nekuti chakaitira diabetes kana usingaimanije zvakanaka unoluza feeling kumakumbo, unenge usanzwe sensation zvekuti kana ukatsika bhodhoro kana chii chinobaya inenge usachinzwe. Saka izvozvo maizvoza tiri kuti pavanoenda kuchipatara ngavaimpawe machiremba manesi kuti vatarise makumbo avo. Imomo muzvipatara zvakare tiri kuti nokufamba kwenguva nokuwanika kwemari, diabetes clinic inofanira kunge ine equipment yokucheka makumbo mapatients pavanopinda kuchipatara, but chinangwa chedu chekuavoida maamputations kuvanhu vane diabetes.
Vanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Diabetic Association Vangoni Chigwana vachitaura vari parunhare muHarare naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Mumwe mukuru weRadio Dialogue vaZenzele Ndebele vanoti nhasi vambobvunzurudzwa nemapurisa muBulawayo pamusoro pebasa riri kuitwa nenhepfenyuro yeRadio Dialogue. VaNdebele vanoti mapurisa anga achiti ane mashoko anoratidza kuti Radio Dialogue iri kuronga kuburitsa mashoko anovhiringidza urongwa hweZimbabwe International Trade Fair uhwo huri kuitirwa muBulawayo makare. Mapurisa akasecha hofisi yeRadio Dialogue nezuro achiti ari kutsvaga mishina inogona kutepfenyura mashoko anogona kukonzera kuti zvinhu zvisamire zvakanaka munyika. Mushire mekubvunzurudzwa vaNdebele vazoregedzerwa vachidzokera kumba kwavo pasina mhosva yavapomera. Mwedzi wapera vaNdebele vakawanikwa vasina mhosva mushure mekunge mapurisa atora maredio zana nemakumi masere kubva kwavari.
Kati kuteerera kunefenyuro yenyu ye Studio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri mu Washington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemtande redu repa internet rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi.
Vagari vemusha weRio de Janeiro vakaita mhirizhonga nezuro vachirwisana nemapurisa zvitevera kufa kwemunhu ane mukurumbira muguta iri. Mhirizhonga iyi yakaitika muguta remuBrazil rePavão Pavão Zino Pavela, iro riri mumakomo akatarisana neguta rekumahombekombe kwegungwa reCopacabana. Vagari vemusha uyu vakapisa moto nekukanda mabhodhoro mumigwagwa, izvo zvakapa kuti mapurisa amise motokari dzanga dzichienda kuCopacabana, nzvimbo inofarirwa nevashanyi. Mhirizhonga iyi yakapindawo muIpanema, imwe nzvimbo inoshanyirwa nevakawanda muRio. Masangano enhau anoti munhu mumwe chete akafa mumhirizhonga iyi. Kurwisana nemapurisa kwakatanga mushure mekubuda kwemashoko anoti mutumbi wemutambi anozivikanwa wepaterevhizheni yeglobal tv Douglas Rafael da Silva Pereira ainge awanikwa mufavela. Vagari vemuguta iri vanoti mapurisa ndiwo akakonzera kufa kwemunhu uyo ainge ave nemakore 25 ekuberekwa. Pereira anga achitungamira urongwa wekunzwanana pakati pevagari nehurumende iri kuedza kubvisa musha uyu unoshandiswa nevanhu vanotengesa zvinodhaka. Guta iri ririkugadzirira kuita mitambo yenhabvu yeWorld Cup muna chikumi uye makwikwi e2016 Summer Olympics.
Ukraine yabuda zviri pamutemo muchibvumirano chakaitwa muzororo reEaster pakati payo nechikwata chinotsigira Russia, ichiti vari kurwisa nyika iyi vatanga zvakare. Mutevedzeri wemutungamiri wehurumende wekutanga waVitali Yarema vaudza vatori venhau apo vanga vachiita musangano wedare remakurukota kuti zvavanoona sezvinokodzera zvichatorwa uye zvichabuda mumatano aya zvichaoneka munguva pfupi iri kutevera. Vayarema vati Ukraine yavimbiswa neAmerica kuti haisi kuzosiva iri yoga yakatarisana nekurwiswa neRussia. Vatiwo vane chivimbo chekuti rutsigiro rwaAmerica ruchava rwechokwadi. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaAlexander Tukinov vanoti vatoendesa mauto kuti achitanga kuchengetedza nzvimbo kubva kune vanoda kurwisa kudivi rekumabvazuva kweUkraine. Mashoko avo anouya maava mashoma mutevedzeri wemutungamiri weAmerica vaJoe Biden vapinda muzuva repiri muKiev. VaBiden vaudza Russia kuti ichengetedze chivimbiso chayo chekubvisa rubatsiro kuvanhu vane zvombo vemuUkraine vari kutsigira Russia.
Muimbi wemusambo wepop muCanada Justin Bieber atanga zvakare rimwe gakava nenyika yeChina mushure mekunge ashanyira imwe nzvimbo iri muTokyo iyo isingatenderwe inonzi neChina haifaniri kunge ichishanyirwa sezvo yainge ine makoronyera akapandukira hurumende iyi. Bieber uyo ari kushanya muJapan ari pazororo atumira mufananidzo muviri ari paYasukunuki Shrine padandemutande rake reInstagram, iro ane vanhu vanomutevera vanosvika mamiriyoni 16. Atumira zvakare mufananidzo iyi padandemutande rake reTwitter, iro ane vanhu vanosvika mamiriyoni 51 vanomutevera. Mifananidzo iyi yazobviswa mushure mekunge vanhu vakawanda vaishora. Vanhu ava vativo Bieber uyo ane makore 20 ekuberekwa anofanira kukumbira ruregerero nekuzvidza kwaita vanhu vemuChina. Bieber azotumira mashoko yekuti ane urombo zvikuru kune vose vazvidzwa, akati haana kunge audzwa chokwadi nezvemarinda aya. Apedzira achiti dandemutande rake rabvisa mifananidzo iyi.
Cut teerera kunefenyuro yenyu ye Studio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri mu Washington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemtande redu repa internet rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Varimi vakawanda vanonzi havasi kufara nemutengo mutsva wechibage wakaziviswa nezuro negurukota rezvekurima vaJoseph Made mushure memusangano wedare remakurukota uyo unonzi wakatenderana mutengo mutsva wemadhora mazana matatu nemakumi mapfumbamwe patani. Mari iyi iri kukwira kubva pamadhora mazana matatu nemakumi masere nemashanu. Mukuru werimwe sangano revarimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vanoti masangano evarimi akasangana svondo rapera akawirirana kuti mutengo wechibage unofanirwa kuve pakati pemazana mana emadhora nemadhora mazana mana nemakumi maviri patani. VaZakaria vanotiwo mutengo mutsva uyu uchaita kuti varimi vasada kudzokera kumunda kunorima zvakare chibage vachisiya zvimwe zvirimwa zvakaita sefodya nedonje zvine mari. Asi hurumende inonzi iri kuti yakasvika pamutengo uyu ichitarisawo kuti hauzoiti here kuti mutengo weupfu ukwirise. Gore rapera varimi vakawanda vakapedzisira votengesa chibage chavo pamisika mitema yaipa mari yakawanda zvichienzaniswa nemutengo waitengwa chibage chavo neGrain Marketing Board kana kuti GMB inova ndiyo chete yakapiwa mvumo yekutenga chibage nehurumende. Nyika iri kutenga chibage kubva kunze nekuda kwekuti varimi vazhinji vakasiya kurima mbeu iyi nekuda kwekuderera kwemutengo zvichienzaniswa nemari dzavanenge vashandisa mukutenga zvinodiwa pakurima. Ngatinzwei hurukuru yataita navaZakaria pamusoro penyaya yemutengo iyi.
Uyo mutengo uri pasi, uri pasi zvikuru pane zvakaitika navarimi. Varimi vanga vagara pasi svondo rakapera vakakurukura ndokubuda nepfungwa dzavo dzaitaridza kuti mutengo unofanira kuti uve anything above 400 and 420 ikokoko. Zvine zvitatswa zvakatarisana nenyaya yemacost. Mitengo yemainputs ndo yakati kwirei and yati kwirei saizvozvo. Kurima kwacho kuri kudawo zvinhu zvakati wandei zvinoda mari. Saka varimi vanoona kuti mutengo ukange wakadzika saizvozvi tinongoramba tiri panzvimbo imwe chete iyoyo. Hazvina kunyanya kusiyana nepurize yegore rakapera. Saka mutengo uyu uri pasi zvikuru.
Tinomboona kuti mune dzimwe mbesa kana zvimwe zvirimwa varimi vanoratidza kusafarira kwavo mitengo nekurambira mbeu dzavo kwete kuisa pamisika. Matanho apa hamungatorowo imise varimi panyaya iyi?
Isu chatingaita isi kukurudzira hurumende kuti hurumende itarise nyaya yemainputs. Mainputs edu ari kuti dhurei. Takatarisa zvinoitika mune dzimwe nyika dzakatikomberedza. Mitengo yemainputs edu muZimbabwe yakati kurisei. Inoda kuti idzikiswe zvokuti dzimwe pfungwa dzinokwanisa kuti dzidzikise mitengo iyoyo dzinosanganisira kuti paya panoitwa mainput scheme. Mainput scheme dzayaita nzvimbo yekuti vanhu vapuwe mainputs for free. Vanhu vanofanira kuti mari iri kuitenga mainputs iwayo iindiswe kumafertilizer companies kuitira kuti mutengo wefertilizer udzike. Mutengo wesidhi udzike, mutengo wemishonga udzike. Saka izvozvo ndo zvingabetsera varimi izvozvo, kwete kupa varimi zvinhu pachena.
Hurumende iri kuti yakasvika pamutengo uyu $390 patani nekuda kwekutarisawo mutengo ungazopedzisira waakuitwawo nevanotengesa hupfu vachiti zvingazodhurisa hupfu. Imi munoti
izvozvo ndizvozvo chaizvo ende ndo zvinofanira kuti zviitwe. Asi kwokutanga chaiko chaiko ndokumainputs uko ndokwatinofanira kutangira. Zvokuti kana takuzonotarisa kuti mutengo hupfu unofanira kunge wakamira wakadai, totanga tabva nekumainputs. Kana mainputs edu akakwira tichange tingoshandisawo futichi mafiga akakwira kukaukileta makosi ekurima chibage chacho. Saka hatifaniri kuzonopanisha munhu warima.
Mungaona here mitengo iripo iyi ichikurudzira varimi kudzoka kuti varime chibage?
Parizina zvikuru dziri zvacho senokuti varimi vacho ndo vari kutoita dambudziko. Misangano yavarimi vose yakasangana svondo rakapera vakakurukurirana nenyaya iyoyo kuti kwoita sei kuti mutengo ungaita zviri nandiupi vakabuda nefiga ravakabuda naro. Saka iroro figa raifanira kuti ritariswe nekuda nezvikonzero zvinopuwa navarimi kuti mutengo iwoyo unge wakaita sezvavakakumbira kuti unge wakaita.
Vanga vari mukuru weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vari muparunare muHarare neStudio 7.
Makateerera kunepfenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Munokwanisawo kutinzwa padande mutande redu repaintaneti rinoti www.voashona.com. Tinodzokorera zvakare website yedu www.voashona.com.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa mutengo mutsva wechibage watarwa nehurumende.
Kana muchida kupa pfungwa dzenyu muchirongwa chelive talk nhasi manheru apo tinenge tichikurukura nyaya iyi, titumirei matext message panamba inoti 1 202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kutaura kuti tigokufonerai kuti mutaure pfungwa dzenyu palive talk.
Kana muri kunze kwenyika munogona kuenda pawebhedu pa www.studio7news.com moenda pakanzi live talk mofona international access code yenyu panamba dzinoti 1 202-617-2077 kuti mutaure palive talk muri kuBritain, America nedzimwe nyika.
Vuma.
Nako kambo wasakara kubva kuna Oliver Mtukudzi tafatasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera arigaitimbotarisa musoro inawo zvakare.
gwaro reAfrobarometer runoisa Zimbabwe panyika dzisina utongo wejekerere muAfrika.
Mapurisa embulawayo anobvunzurudza mumwe mukuru weRadio Dialogue achiti ane mashoko anoratidza kuti nepenyuro iyi iri kuda kuvhiringidza urongwa hweZimbabwe International Trade Fair embulawayo.
Vamwe varimi vanoti mumutengo mutsva wechibage wadzikwa nehurumende hauna zvaunobatsira. Tabva tasvika kumaguma echirongwa chedu chanhasi anokuonika ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndichitumirai zvakanaka vateereri.
Nenwenyu Blessing Zulu, Toksia Emina, Sandra Nyaira naChris Kandem.